Simplex Music.
Yeti medena, samunenge matena. Vakati vane chumwe chumamuthi, you know. Chumwe atokusuwa, you never know. Ari kutoda lula achinyara ndipo. Yemi no Simplex. Upate ziri jenduru atisindinya. Vaikona kumusunya kungwe kunya. Iva unero mnemzi usawa pinya. Mukazi ukadaro wanoksia. Zamu nongoro wana. Paperi pevana. Zamu nongoro wana. Madiko mangodana.
Mangodanana,
Musadaro,
Zamunongoro.